Kana vakagutsada resenete renyika iyi Vanikos vanenge vave kutora chinzvimbo chakasiwa navaHarry Thomas Jr. avo vakasiya basa mwedzi mishomanana yapfuura. Vakasanobata chinzvimbo chemutauri wemuzinda weAmerica muZimbabwe vaJohn Taylor vaudza Studio 7 kuti nyaya yekuti Vanikos vachatanga basa muZimbabwe rini inoenderana nekuti vanenge vagutsada resenete here uye kuti izvi zvichaitika rini. Vati kana zvikakasika Vanikos vanogona kutanga basa kupera kwachikunguru, asi izvi zvinogona kutora nguva yakareba kupfuura apa. Mumwe mugari wemuHarare vaOwen Hiwayo vati zvaitwa neAmerica zvinoratidza kuti nyika iyi inoda kuramba ichidyidzana neZimbabwe.
Asi maonero angu ndekuti vari kukondinya kuda kuti varoramba vachienda mberi vachiti ngatinge tine ukama hwakangonaka, ndizvo zvandikuona kuti vada kuedza kugadzisa ukama hwavo kuti nyange paine zvimwe zvingaitika asi ukama ngauramba uchikosheswa.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vachishanda nesangano reZimbabwe Democracy Institute vavekezela gumbo vaudza Studio 7 kuti America inyika yakakosha pasi rese uye zvakakosha kuti ive nevamiririri munyika dzese kusanganisira Zimbabwe. Vatonyaya kuti pane dzimwe nhengo dzeSenate yeAmerica dzakashanya muZimbabwe nguva pfupi yapfuura. Zvinoratidza kuti America ine chido chekuona kuti zvinhu zvagadzikana muZimbabwe.
So appoint ambassador I think is very critical. It's really very important. So that anoita ziso re United States muno muZimbabwe as far as my national interests are concerned.
Mutauri webato reNational Patriotic Front vaJealous Mawarire vaudza Studio 7 kuti zvakanaka kuti America igare ine mumiriri muZimbabwe kuitira kuti ikwanise kunzwisisa zviri kuitika munyika zvikuru sei panguva yesarudzo.
Vana America senyika huru dzinodawo kuti tinenge tichitodawo kuti vanzwe, saka takatovamirira tisangane navo tichivaonesa zvikurukuru. Takaona position yeAmerica pagovernment iripo iyi ndevamwe vanga vachinzwisisa, ende vakanzwisisa vakava kutanga kunzwisisa kuti muno makaitika kubvuta masimba kuchishandiswa mauto.
Sachigaro MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaMorgan Komichi vaudza Studio 7 kuti kudoma chamirira nyika iyi muZimbabwe kunoratidza kuti America ine chekuita nenyika ino uye chivimbo chavo ndechekuti ichaunzawo vanoongorora sarudzo nekukasika.
Tatatotora isu kuti nyika dziri kunze nyika dzitouya kuzoita maobservers izvezvi, saka vanaAmerica kana vatoisa nhume yavo inenge iri ambassador kuno ngavachineka shuwa kuti delegation ravo rinofanira kuzoita monitor maelections ratovawo muno muZimbabwe, nekuti because toda kuti kunge kune nguva yakareba where the observers are going to be in the rural areas vachiona kuti vabereki havasi kutambudzwa here, havasi kunyimwa chikafu here.
Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vasifusiso mwoyo vange vasiri kudayira mbozhanhare yavo. Vanikos vave nenguva yakareba vachimirira nyika yavo uye vakapinda mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muna 1989. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.